Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 28, 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Rachel Tho ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chiri kunyanya kutenda Mwari. Kunyange zvikaratidzika sezvakazvidzika senhamba shoma yevanhu asi isu tiri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai ndichi kuna Mai Mugabe. Tinoda kukutendai. Nokuti makateerera zvakataurwa nababa.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varadzikwa nhasi pamusha pavo kwaZvimba mudunhu reMashonaland West. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yapemberera kusvitsa kwayo makore makumi maviri kubva zvayaumbwa muna 1999. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varadzikwa nhasi pamusha pavo kwaZvimba mudunhu reMashonaland West. Ngatinzwei mumwe wevataura pakuvigwa kwava Mugabe uye vari hama yemufi vaWalter Chidhakwa.
Takangoita kakusawirirana ipapa apa. Wachita hatitaurei nyaya iyoyo asi isu vamwe semhuri takaramba tichiti kwete. Tinoda kutanga tanzwa amai nevana kuti hapana zvavakataura. Chokwadi amai nevana pavakadzoka vakatitaurira kuti baba izvi nezvizvi nezvizvi ndivo zvavakazi yavataura.
VaWalter Chidhakwa vachitaura pakuvigwa kwava Mugabe. Imwe hama yataura parufu urwu ndiamai Shuvai Gumbo Chuma.
Chiri kunyanya kutenda Mwari. Kunyange zvikaratidzika sezvakazvidzika senhamba shoma yevanhu asi isu tiri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai ndichi kuna Mai Mugabe. Tinoda kukutendai nokuti makateerera zvakataurwa nababa. Ini ndakataura navo nemuromo wangu mukati mangu maamusingafariri kuti tigovaunganira takaita sezvatirizvi. Ndikavati nai baba, chii chaicho chingatadzise kuti muiswe paHeroes Acre? Vandiudzawo kuti havasi kupada. Zvikanzi ndakanyombwa. Ndomasoko avakandiudza. Saka mukati mangu hamuna kuzoda kuenderera mberi. nekutaura navo kuedza kuvanyengetedza kuti vagoenda pairoseka.
Avo vanga vari amai Shuvai Gumbo Chuma vachitaura vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe. Vamugabe vakashaya nemusi wa6 Gunyana kuSingapore uko vakanga vaenda kunorapwa. Hurumende yakavadoma segamba renyika asi vanonzi vakati havadi kuvigwa kuNational Heroes Acre muHarare izvo zvapakuti varadzikwe kumusha kwavo kwazvimba. Tichiri panyaya yava Mugabe, mashoko akataurwa nemuzukuru wavo Valio Mugabe, munhurukuro yavakaita neimwe nhepfenyuro ekuti mufi akavaudza kuti akanga asingadi kuti mutumbi wake usiwe kuOne Commando uri wega sezvo aityira kuti dzimwe nhengo dzemuviri wake dzaizobiwa. Ari kukachamadza vanhu vakawanda zvikuru. Ndabata muongorori wezvematongerero wenyika vaRashuti Mukundu kuti tinzwewo maonero avo pamashoko aya.
Mashoko aya anokatyamadza nekuti isu tinotenda kuti vatungamiriri vedu pavanenge vachitungamirira vari kutitungamirira neruzivo nekusarudzwa kwavaitwa, uyezve kuti hapana chivanhu kana kubata-bata kusina tsarukano kunenge kuchiitika mukati meutungamiriri hwavo. But kana mhuri yava Mugabe iri kuburitsa mashoko akadaro, zvinoreva kuti zvikada vatungamiriri vedu kuda pamweyo vamugabe vacho pane ruzivo rwavanga vainarwo pamusoro pezvinoitwa nevatungamiriri venyika, zvingasanganisire pachishona kana kuti pachivanhu, tingati chivanhu kana kuti kuzvisimbisa munhu achishandisa mishonga kana zvinhu zvakadaro kuti aramba achitonga nyika inoi. Tikada kutarisa munyika yeAfrica kunana Uganda, vana Idi Amin vanonzi vaitawo mabasa ekuti kana vachinge vaponda vavengi vavo vaizotora dzimwe nhengo vachidzishandisa mishonga kuti vasapukirwe. Tikaendawo kunana Central Africa Republic, vana Bokasa vaitonzanzi kana vauraya vanhu vaizogara navo mafiriji vachipota nhengo dzavo vachitora vachidya. Zvino hatichazive kuti mhuri payataura zvinorevei pamusoro penyika yedu, uyezve kuti zvinounza ukama hwakaita sei pamhuri yekwaMugabe naavo vari kutonga muZimbabwe.
Kana chiri chokwadi vamukundu kuti vamugabe vakataura kuti izvo vaitya kuti izvo mutumbi wavo waizotorwa dzimwe nhengo, mashoko akadai kana ari echokwadi anorevei kuvanhu?
Mashoko aya anoreva kuti ivo vanhu zvavanoziva vamugabe zvatisingazive isu sevanhu, nekuti kana munhu asina zvaanoziva pamusoro pezvinoitwa pamitumbi yavo vakafa vanga vemagamba enyika kana ani nani, haana chikonzero chekuti atyire iye mutumbi wake kana achinge afa. Asi kana paine zvaanoziva kuti pamwe pane zvataimboitawo zvino kana ini ndazofa ndo zvandichaitwawo pamwe ndo zvinozokonzera kuti mashoko akadaro abude. Saizvi zvangotinongedzera kuti pane pamwe mutungamiriri wenyika hatichavapomera zviri semunhu akafa, asi kuti pamwe ivo pavaitungamirira vari mutungamiriri wenyika pane zvavaiziva zvaiitika zvisina kufanira, zvakafanira nekuti mitumbi yevanhu yaishandiswa nenzira dzisiridzo. Saka zvinongotidzosera kuti pamwe tine utungamiriri hunotenda muchivanhu zvakanyanyisa ende zvinoburikidza chivanhu nekuti chivanhu itsika dzakanaka. But izvi zvato zvemishonga neun'anga dzinokwa neuroyi zvisingatenderwi kuti zvinge zvichiwanika pavatungamiriri venyika vanofanira kunge vachizviisa muoko amwari kuti vatungamirire nyika vaine uchenjeri hunobva pana Mwari sezvakaita namambo Solomon.
Hamufungi here kuti izvo pane dzimwe nguva mhuri yekwaMugabe yakashandisa mashoko ichiisa mashoko mumukanwa wamaMugabe senzira yekuti vanzwisiswe nehurumende kuitira kuti vanoviga mutupi wamugabe kumusha kwavo?
Zvinogona kudaro nekuti hurumende yava Munangagwa iri kutaura iyo kuti yakaita zvese zvaikukwanisa kuita kuti ibatsire mhuri yekwaMugabe kuti vamugabe vave neutano huri nani, kana pavashaya pacho vakamira-mira kuti mutumbi wavo uye unonenzira yakatsanangurika inoremekedzeka. Asi ndinoona sekunge pamwe pane mhuri yekwaMugabe pamwe pane zvaaitarisira kuti zviitwe kupfurikidza pane izvozvo. Zvingadaro vaitarisira kuti vamugabe vasati vafa pave nekuyanana navamudangagwa kana kuti pavakafa pacho pavapiwe zvimwe zviremekedzo pamwe zvavaitarisira zvisina kuzoitika. Asi izvi ndinoona sekunge ivo matauriro emhuri yekwaMugabe, vamugabe vafa vaine pundu pamwoyo kuburikidza nekubviswa kwavakaitwa pachigaro navana munangagwa nemasoja muna November 2017.
Muongorori wezvematongerwo enyika varashwiti Mukundu vachitaura vari parunhare vari muHarare. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yapemberera kusvitsa kwayo makore makumi maviri kubva zvayaumbwa muna 1999. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu uyo ari muHarare anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatsigiri vavo vanodarika zviuru zviviri, vachamisa vati havasi kufara nezvange zvaitwa nemapurisa zvekuvhara muzinda wavo. Vachamisa vatiwo vanoda kuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi vachiti vanoda kugovana njere kwete masimba. Vatiwo nhaurirano dziri kuitwa pari zvino kuburikidza nePollard kutungana kwembudzi. Mutungamiri weMDC ataurawo nezvenhoroondo yebato rake.
Phase yokutanga was the liberation consensus. Yekuti ngati liberate nyika kubva muutapa werotation regime. Phase yechipiri was actually what we have been pushing, the democratization consensus. Yekuti munyika ngamwe nedemokrasi. Phase yechitatu ndoya ndakuuya ini semurapo watosinyiwa. It was the transformation consensus which defined the real change spark by Atinayo. Yabulo shandwa nyika.
Vachamisa vavimbisawo kuti bato ravo richine urongwa hwekuratidzira zviri pamutemo, kunyange hazvo pari zvino vari kurambidzwa nemapurisa ayo ari kuti ari kutyira kuti vanogona kuzoita mhirizhonga. Asi danho iri riri kushorwa nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze, vachiti kutyora bumbiro remitemo. Vamwe vataura pamhemberero dzanhasi vanosanganisira vatungamiri vesangano revashandi reZCTU, sangano revadzidzi reZinasu nemamwe masangano akazvimirira oga. Mumiriri weNorton mudare reparamende Vatemba Muliswa, avo vanova nhengo yedare reparamende yakazvimirira, vataura pachiitiko ichi asi havana kutambirwa nevanopikisa, avo vabva vatanga kuita ruzha kuti vasataure. Vamiriri venyika dzekunze kubva kuEuropean Union, Netherlands, nevamwe vanga vakamirira mumiriri weAmerica muZimbabwe, nevamwe vanga vari vanyarikani vauya nhasi. Vanhu vanga vachifadzwawo nenzimbo kubva kune vaimbi vakawanda vanosanganisira Baba Harare, Beverly Sibanda, Shinsoman naTrison Chimbetu. Bato reMDC rakaombwa muna Gunyana 1999 richitungamirwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai, avo varumbidzwa zvikuru nevatauri vakawanda nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.
Tichiri panyaya yeMDC, vanhu vakawanda vekumarondera vakundikana kuenda kumhemberero dzebato dzekusvitsa makore makumi maviri sezvo vari kuchema kushaya kwemudzimai wameya wemarondera vachengetai murova avo vakashaya nezuro. Ndabata mutauriri weMDC mumarondera uye vaimbovemeya weguta iri vafarai Nyandoro kuti tinzwe zviri kuitika.
Chokwadi ndavhisa mhuri yeZimbabwe, ndavhisa vagari vemarondera nevagari vemashiist kuti chokwadi takashaikirwa naamai vedu, mai chengetai murova, mayoress vedu wakashaya musi Friday mangwanani BP yavo inge yakati kwirei musi wechipiri saka vakamhanyiswa kuchipatara tese tikangofungwa kuti zvinhu zvisizi zvaita zvakanaka saka vainge vaita a mild stroke ku left side kwavo tese tikatoti ha zvinhu zvakuita zvakanaka tikavhisitira kuchipatara vakati taanda kuda kudzokera kumba kuti ndirapiko ndiri kumba ndichionawo mhuri yangu tese tikatoti ha zvaita zvakanaka asi musi wechina manheru takatanga kuona vakuita munhu ikwi zvikatotinetsawo semhuri yemarondera kuti chii zvechakuitika nekuti aingoti it's a mild stroke then musi wefriday kuseni ndo pakambwa patisiya amai
mai murova vari kutarisirwa kuvigwa kupi
mai murova tiri kutarisira kunovachengeta kumusha kwava murova nekuti venge vari amai venge vakaroorwa venge vane musha wavo navachengetai murova meya vedu saka vari kunovigwa pachivanhu chedu kumusha kwavakaroorwa kwavachengetai murova kune kumadziva kubradley
tiri kuona kuti rufu urwu rwaitika panguva iyo bato renyu riri kupemberera kusvitsa kwaro makore makumi maviri ravumbwa urongwa hurufu hwavhiringa zvakadii bato renyu imi mukunge richiunganawo nevamwe kuHarare
ndinoda kutaura chokwadi semarondera central district constituents coordinating committee takagara pasi tichitungamirwa nachairman wedu vamuzavazi tikati aiwa kana mubhaibheri chaimo munonzi chemai nevanochema mofara nevanofara tikatarisa pakashaya former president vamugabe tofunga takatomisa maanniversary programs ese emusangano saka statisi tashayirwa naamai vedu vemumarondera mumarondera in terms of the constitution in terms of the laws the urban councils act first citizen wemarondera ndimeya saka ndashayirwa naamai vatinoti ndiwo first citizen taura tisemarondera kwete ngatimbochemai nevanochema tofara nevanofara saka zvadisturba zvikuru zvadisturba zvikuru anniversary yemusangano wedu weMDC nekuti vanhu vemarondera vose about 14,000 to 15,000 people that voted for the for our MP vacaston na president wedu vachamisa vatakwete rikatimbochema nechi nevanochema saka izvozvi zvisi pane urongwa hwekuti munhu wese wemumarondera vari kuenda kumadziya
amai murova vacharangarirwa sei nebato renyu munzvimbo mamugere
kutaura chokwadi ndechekuti musangano wedu weMDC musangano unoziva kwatakabva mai murova navamurova havana kutanga kubatira chinhu ichi pakati vakatanga 1999 saka musangano wedu une unonziyo the Veterans Association saka mai murova vachapinda mubhuku vachapinda mubandiko revamwe avo vakashandira musangano weMDC saka tiri kuti izvo semusangano weMDC aiwa mai murova makazwa kurwa kwakanaka hamukanganikwe nemusangano pese panoda kuti musangano unge uchipinda wakatarisa kune bandiko remadzimai aiwa mai murova mumwe wevanhu vakarwa kurwa kwakanaka
avo vanga vari mutauriri weMDC kumarondera uye vaimbove meya weguta iri vafarai nyandoro vachitaura vari parunhare vari kumarondera kwakare yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzo Makamure vanova ivo chirikadzi amai Makamure vanoti pane zvipingaidzo zvakawanda zviri kusangana nechirikadzi munyika izvo zvavanoda kuti zvigadziriswe regai tiende kwavari tinzwe kuti zvii chaizvo zviri kuvashungurudza tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu
experience yangu sechirikadzi muno muZimbabwe ndiri pakaoma chaizvo izvezvi estate yemurume wangu Kempton Makamure, who was a lecturer at the university, has not been wound up. Chirikadzi munyika hadzisi kubatwa zvakanaka Marvelous. Kana ndichitorai muenzaniso wangu, handina kumbobatwa zvakanaka kubvira pakafa murume wangu muna 2000. Estate yake izvezvi haisati yapera kugadzirwa. For 19 years, ende ndinoenda kwamaster ndichitionai estate yangu yaina kupera asi hapana zvati zvakufamba up to now zvekuti ndakapedza mari yakawanda ndichida kuedza kuenda kumalawyers kuti andibatsire asi hapana chiri kufamba saka inini experience yangu ndeyekuti chirikadzi hasisi kubatwa zvakanaka chaizvo
manga makaroorwa nani uyezve chii chiri kunyanyonetsa panyaya iyoyi yeupfumi hwevainge vari murume wenyu
inini ndakaroorwa naCampton Macamore who was a lecturer at the University of Zimbabwe saka chiri kunetsa apa ndechekuti estate yake haisi yati yaitwa wound up to now and my attempts kuti iite wind up have not been successful up to date nyaya ichiri kwamaster of the high court
ivo master of the high court vari kuti chii chiri kunyanyonetsa kuti pasawanikwe ichigadzirika panguva ndefu yakadai
changa chichinetsa ndechekuti anonzi executor of the estate uyuka anga achidaidzwa namaster kumaster of the high court asingaende saka ivo master vanga vasingaitewo follow up munhu zvekuti inini ndini ndakazoita persist kuramba ndichiita follow up master saka tiri kutoenda kumeeting musi wa2 October tonoona kuti zvichafamba sei ikoko
ndiana anga akaitwa executor uyezve sei zvanga zviri kunetsa kuti executor wenyu awanikwe achisangana namaster of the high court
anga akaitwa executor ndiva Simplicius Dihambako handizivi kuti madambudziko ava navo kuti vasafambise nyaya iyi ari papi chaipo chaipo nokuti ndakamboenda kumahofisi avo asi havana chavakaita saka handisi kuziva kuti dambudziko ravo riri papi
zvamira zvakadaro imi pari zvino muri kurarama sei
imi pari zvino ndine makoteges andinawo panopamba andiri kurendesa ndiyo raramo yangu chete iyoyo
shuro yenyu ndeyei
shuro yangu ndeyekuti estate igadziriswe according kumitemo yezimbabwe sezvinodikamwa pamitemo yezimbabwe according to the constitution ndoshuviro yangu
tombotarisa hedu kune dzimwewo chirikadzi dzingange dzakatarisana nematambudziko zvii zvamungavapewo sedzidziso pane zvamadzidza
pane zvandadzidza inini chokwadi handina kana advice yandingambovapa except kuti vangoramba vachienda kwamaster of the high court nokuti master of the high court ndo vane final sei yekuti estate yemunhu izofambiswa apart from that hapana zvimwe zvandingagona kuadvise
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai hama yenyaradzo Makamure kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
ndinotenda chaizvo Marvelous
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington
iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa kuoma kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi takanangana nevanorarama neurema muhurukuro yedu tabata amai Farai Cherera vanotungamira sangano reNational Council of the Disabled Persons of Zimbabwe tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu amai Cherera
tinotenda nemiwo vaJonga Kandemiri
amai Cherera tiri kuona vakawanda munyika vari kuchema kuti zvinhu zviri kuvaomera munyaya dzeupfumi nhengo dzenyu dziri kuraramawo sei munguva ino
vakaremara vari kurarama zvakaomarara nokuda kwokukwira kwemitengo yezvinhu yakazonyanyokurisisa zvakanyanyisa yekuti kuti vaonewo mari yekuti vatenge vararame zvakanaka zvinhu zvinotovaomera zvakanyanya
saka vari kuita sei kuti vange vachirarama tichiona kuti zuva nezuva rinenge riine zvaro
vazhinji vacho vangavanga vari vanhu vanotengesa mutaundi vachitengesa kuti vaone kurarama nevamwe vanga vari kumaruwa vachiedza kurarama kuti kuchengeta huku nevamwe vasina zvavari kuita vanga vane mararamiro ayo yekuti dai tanga taona chibage panogarisa panodini zvinove zvagozha zvikuru nokuti mvura haina kunyatsonaya gore rakapera asi chandinoona mune dzimwe nzvimbo zvavo vari kuwana chibage asi mune dzimwe nzvimbo dzakawanda vasiwana zvavanofanirwa kuti vawane nekuti hasisi badzi chete chinoraramisa munhu. Chinoraramisa munhu zvinhu zvakawanda zvinove zvinenge zvichida kutengwa iyo mari yacho vasingakwanisi kuti vaiwane. Iyo mari yemusho chaiyo inofanana nemari yekuti vaende kunotenga imari isiri kuwanika nyore. Zvinhu zviri kuoma ende zvichioma zuva nezuva. Wesi kune munhu akaremara asina zvaari kuita asina basa raari kushanda anga achirarama upenyu hwake nokuneseka nechikare zvinhu zvaoma zvakanyanyisa ise zvinhu.
Kare amaicherera vanorarama neurema vaimbobatsirwawo nemahofisi esocial welfare. Zvinhu zvichiri kuitika here izvi?
Pari zvino iko zvino zvinhu zvakatooma chaizvo nekuti kare munhu aenda kusocial welfare unokwanisa kuona kamari kunyange kwanga ari katokotoko asaikwanisa hake kuti aone kamari yekuti angobatsirikana kuita zvimwe zvinhu. Upenyu hwanezviro neupenyu hwatava upenyu hwasiyana hwaiko zvino hwanyanya kuomesesa zvakanyanyisa zvekuti vakaremara aigwa kumupa vazhinji vana vavo kunyange maruva matinofamba umu havasikwanisa kuenda kuchikoro vangove vana vanogogara bedzi nekuti vari kuchikurudzika nokushaya. Ende chanyanyisa zvekare kurwadza imvura kushaika kwemvura kwanyanyisa kukontribhuta kutambudzika kwevanhu vakaremara muzimbabwe.
Mutemo uri kuchengetedzawo vakaremara zvakadii?
UN Convention on Rights of Persons with Disability inove yakasainwa nehurumende yezimbabwe musi wa23 September 2014. Hongu uripo asi vazhinji vakaremara havasati vakuziva mutemo uyu kuti uripo uye kodzero dzevanhu vakaremara vashoma vanhu ndivo vanoziva kuti vane kodzero asi vazhinji vari mukati memaruwa vamwe havasati vaziva kuti vane kodzero yekuti kunyange dai munhu akabhinywa anokasika kuenda achinomhanara. Asi pari zvino nemamwe maprogiramu atakamboita tiri kuona kuti zvaanoshanduka vamwe vari kuti vakabhinywa ivo pacho zvako vakaremara vari kuenda vachinomhanara nyaraya dzakaita saizvozvo.
Ndeyapi mashoko amungasiyirawo vateereri kuti vange vachibatsira kana kunzwisisa vanorarama neurema?
Vateereri zviro kwazvo nenguva yekuoma kwakaita zvinhu nokuoma kuri kuita upenyu mukati menyika yezimbabwe vazhinji vanokwanisa kubatsira vanhu vakaremara ngavabatsire kunyange imomo muri kusvika zvibage. Tinenge tichikumbirisa zvikuru kumastakeholders mazhinji atinoshanda navo kunyange muri mumaruwa nevamwe vacho vatisingashandi navo kuti varangarire kuti mucommunity yavagere igerewo vakaremara vasiri kukwanisa kushanda kana kuwana chaanowanya. Tinokumbirisa zvikuru kuti muvabetsere mukati menzvimbo idzodzo kuti sivasanyanyosvika mukati mekushaya chokudya kana chokubata. Nenguva ino yakaoma zvikuru tinokumbirisa kuti ruoko rwenyu rive ruoko rurefu.
Maita basa amaicherera?
Zvakanaka, imaita basa.
Manga makateerera kuna amai Faraicherera vesangano reNational Council of the Disabled Persons of Zimbabwe muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, nacho chirongwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vaimbi vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varadzikwa nhasi pamusha pavo kwazvimba mudunhu reMashonaland West. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yapemberera kusvitsa kwayo makore makumi maviri kubva zvayaumbwa muna Gunyana 1999. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiya imi namutungamiri Nkomo achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo omhla ka 28 kumpandula 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
Umnumzana Robert Mkabe uze wabekwa emzini wakhe kozwimba namuhla kulandela ukwala komdeni wakhe ukuthi abekwe eHeroes Acre. Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamachumi amabili lanhlanu libunjiwe njalo. Umkhokheli walo uNelson Chamisa uthi ngaphandle kokuthi uMnangagwa akhulumisane laye akulalutho oluzalunga elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke wabanga umongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe yena obhubhele kwele Singapore mhla ka 6 kulinyanga uze wabekwa egumeni lomuzi wakhe kozwimba namuhla. Kubika uMavis Gama.
Umgabe ungcwatshelwe emzini wakhe kulandela ukwala kwemuli yakhe ukuthi abekwe emathuneni namaqhawe eNational Heroes Acre njengoba kufunwa nguhulumende. Umndeni kaMgabe uthi umuyi wachiyayelayizele ukuthi kumele yabekwe ngakibo njalo bakhulume emngcwabeni lo bakugcizelele lokho. Umzukulu kamnumzana Mgabe, umnumzana Leo Mgabe, yena utshele intatheli zindaba izolo ukuthi uMgabe wathi akafuni ukubekwa eHeroes Acre ngoba kulezitha zakhe ezilakho ukugebha ibhokisi lakhe zisike izitho zakhe zisebenzise. Omunye wabakhulume emngcwabeni lo lamhla ngudade wabo kankosikazi Grace Mgabe, unkosikazi Shuvayi Kumbojuma.
Isu tiri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai ndichi kuna mai Mgabe, tinoda kukutendai.
Amazwi kankosikazi Kumbojuma asekelwe ngesinye njalo isihlobo sika Mgabe umnumzana Walter Chidakwa, yena othe lanxa inkokheli yomdabu yayifisa ukuthi umuyi abekwe eNational Heroes Acre abe muli bakubona kufanele ukuthi bahloniphe izifiso zikaMgabe. Omunye wabalwa impi yenkululeko ephansi kwebandla lezaphu umnumzana Jabulani Sibanda obekhona laye emngcwabeni kaMgabe ulandiselela umsakazo ngokumfuqileyo ukuthi azevalelisa umufi.
Njengabantu balelilizwe, abantu abasebenza laye ngesikhathi kukhululwa ilizwe, abantu abasebenze laye ilizwe selikhululekile, abantu abaphile laye sifunda kuye, siqondiswa nguye. Ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
Usibanda uthi kungalesi sizathu uMgabe ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba wenza umsebenzi omkhulu ukukhokhela eZimbabwe.
Saba ngabantu banye, saba yi-one Zimbabwe, one nation. Waqhubeka phambili even inkomo engasekho ngemva kokubambana, wapha abantu iland, izikolo, ama izibhedlela, imgwaqo, lanxa indlo zonke zingeke sifezeke ngesikhathi esifitshane kodwa wazama akuzamayo.
Abemuli kaMgabe babonge uhulumende ngokubavumela ukuthi bambeke emzini wakhe. Umngcwabo lo ubungowemuli kuphela labantu abambalwa abavela kwezinye inhlangothi, ngakho bebebalutshwana kakhulu abantu. Ngimele iStudio 7 ngisekuthama koZimba, yimi uMavis Gama.
Kusenjalo uZulu usele ekhuza umhlola ngemva kokuba umzukulu kaMgabe umnumzana Leo Mugabe eveze izolo ukuthi uMgabe wala ukuyabekwa eHeroes Acre ngoba esithi kulezitha zakhe ezilakho ukumgebha zimsike izitho zomzimba zizisebenzise. Kambe zisetshenziswani izitho zomuntu ofileyo? Sixoxelo siyazi uMnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Engakutsho lapho ukuthi kuvele khona iHeroes Acre yendoda ngumuzi wayo. Nxa wabekwa kibo kozimba kuvele kuqondile lokho ngoba iHeroes Acre yomuntu kusemzini wayo. Le iHeroes Acre ababekana khona hayi kasiyo Heroes Acre ifanika lo. Yilo lalo umuntu ulala kuhle emzini wakhe. Yikho engakutsho lokho. Lokho ukuthi abantu bayacuywa. Hayi bayakwazi bona ukuthi uthi isizathu balaso singeke sabaphikisa. Kodwa ke nxa bembeke khona kozimba yinto eqondile esintwini. Indoda ibekwa emzini wayo.
Zona izitho zomuntu ofileyo zisetshenziswani kahle kahle baba Ngwenya?
Hayi esintwini sabakithi lapho emaNdebeleni izitho zomuntu kazisetshenziswa. Into ezilayo leyo. Nxa bona bekubonile ukuthi ukuze bamvikele kula bantu abacuya abantu ingathi baqondile ngoba into abayaziyo ukuthi iyenzakala.
Si ngathi yibuthakathi lobo.
Ye, umuntu osebenzise izitho zomuntu vele ungumthakathi. Kanti ke abanye abantu izitho zabo kazisetshenziswa. Uyabusuzidalele uzimu ngoba kwesokufitha ukuthi wombuleleyo usenzele ukuthi umcuye.
Ubona abathakathi bazisebenzisani izitho zabantu? Bayaziqinisa kumbe benzani kahle kahle ngazo?
Obuthakathi kwaziwa yibo abathakathi. Ngingeke ibakhulumele ngoba yingxenye yesintu sikaNkulunkulu. Abathakathi badalwa nguNkulunkulu wabapha lawo mandla. Yikho-ke kakulula ukuthi umuntu angene kukho ungayisiwo wakhona ube lezimpendulo zokukuchasisa izinto ezimbi ezingekho obala.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya ngusiyazi odumileyo sixoxela ekobulawayo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamabandla amancane aphikisayo lomongameli Emmerson Mnangagwa ngamadlwane nje angasoze aphumela lutho. Ekhuluma emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kwebandla lakhe ngo-1999, uChamisa uthe ukuze inkinga zeZimbabwe zilungisiswe kudingakala ukuthi uMnangagwa akhulumisane laye. Kubika uGibson Bebe.
Inkulungwane zabasekeli be-MDC ziqunge isibindi sayathakazelela ukufikisa iminyaka engamashumi amabili kwebandla lazo eRufaro Stadium lanxa amapholisa evukele ukuvala imigwaqo lokwalisa amalunga aleli bandla ukungena emahofisini nawo eMorgan Tsvangirai House. Ekhuluma kulo mbuthano, uChamisa uthe ngaphandle kokuthi ibandla lakhe liphiwe ithuba lokuhlala phansi loMnangagwa baqhobe amathambo engqondo ngokwenzakala elizweni, akulalutho oluzalunga. Uthe ibandla lakhe selizaqala ukwenza okubambekayo angakubethanga ngegama ukuze ilizwe lisuke enkingeni eliphakathi kwazo ezigoqela ukusilela kwemisebenzi, ukuswelakala kwemali lobuyanga osobuhlasele uZulu.
Sabona ukuthi ipolati yayindlela nje eyokuhlekisana lokudlalisa isikhathi sabantu. Woza sikhulumisane wena lebandla lakho, mina lamabandla avela ebantwini. Yiko ngenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Lingaqambelana amanga labokhuphe labomaduku, kodwa ukuze ilizwe liye phambili kufuze sikhulumisane.
In 2018 June, come together to resolve the issues.
Umnumzana Chamisa usola amapolisa ngokuzama ukuvimba umhlangano wabo.
Ngibone namhla ekuseni amapolisa esala ukuba senze umsebenzi wethu. kati befuna ukusivimbela ukuthi siye kumbuthano wethu. Kabasoze benelise ukusivimbela ngoba umhlangano wethu uqinisaka.
Ekhuluma le-Studio 7 kulumhlangano, umsekeli kaChamisa uMnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza kakhulu ngokufikisa iminyaka engamashumi amabili. Uthe njalo bayakhumbula amaqhawe asungula leli bandla.
Ilanga lalamhlanje liqakatheke kakhulu ngoba iMDC ibijabulela ukuthi sileminyaka engu-20, iminyaka engu-20 yokuphumelela ikhokhela yaseZimbabwe njalo igcwalisa izifiso zesizalwana seZimbabwe.
Imbongi uDesire Sibindi laye ube lethuba lokuveza ubugabazi bakhe kulumcimbi. Umelwe Binga South edayile eParliamente uMnumzana Joko Gabuza uthe kubuhlungu ukuba ibandla leMDC ngokuzimisela kwalo langendlela abasekeli balo asebekuhlukunyezwe ngayo lokhe lingakangeni embusweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiwu Gibson Bebe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fobembu.
Kweze maphandleni lamhlanje amakhansila ezansi yamandebeleni athi kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kulesi sabelo ngoba phose zonke izakhamizi sezihlaselwe indlala. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Albert Ncube.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo libhekane lendlala embi, njalo inkokheli yezigaba ithi ukwenza umumo ube mubi kakhulu ikuqonga amahlana kwentengo yokudla okugoqela impuphu lomumbu. Isaka lomumbu eziphaleni ze-Grand Marketing Board libiza phose amadola likhulu lethumi elilodwa $110 okuyintengo enganeliswa ngabaningi. Ngakho amakhansila akulumango athi uhulumende kumele engeze uncedo lokudla kuzakhamizi ngokuphuthuma. Amakhansila la ebekhuluma emhlanganweni ogoqwe ngumsakazi we-Voice of America Studio 7 usebenzelana lenhlanganiso ye-Media Center ngolwesibili eGwanda. Ukhansila ka-Ward 17 eFumukwe eGwanda South uMnumzana Ephraim Ngathi uthi ziningi izakhamizi ezihlaselwe indlala ezidinga usizo.
Uhulumende ulayo imizamo eyokuthi ancedise abantu abadubekileyo sinamabanarepo ngokudla. Ilowa besilela asebonke abakutholayo balutshwani abakutholayo kodwa baningi abakuswelayo kusho ukuthi kule ndinga kule mfuno sibile khona ukuthi abantu bazuze ukudla.
Omunye njalo ukhansila unkosikazi Lobukhosi Malila omela uward 4 eStanmore eKwana North uthi ngaphandle kokusilela kokudla izakhamizi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yokuswelakala kwamanzi.
Kulezinye indawo esisuka kizo ezilamadwala khathesi abantu bajiye vele balayinile emanzini, izikotsho zangkhona zisizinani khona ingani singenzelwa amadama abemaningi. Uhulumende angasenzela amadama abemaningi singenelisa lathi ukuthi sibe le-water pipe system ingasincedisa kakhulu.
Amazi kakhansila Malila lakakhansila Nathi agcizelelwe isakhamuzi unkosikazi siphathisi wenkalo wesiLikwe yena odi ngempela umangoyisela leziko emzini emningi.
Indlala ibhahile lapha kwelakithi eGwanda North. Into emangalisayo ukuthi indlala inkulu ingaka lamabele lawo kade siwathenge GMB akhwelile. Wona ukubuya umumbu busabuya uhlangene sibi lenyawo uthi kodwa akhwelile ngoba subiza $106 usufaka le-transport $113. Inkomo sezicakile ziwesi ziyacuba abangazange banelise ukuthenga i-stock feed vele sokuqalisile ukuhlinzwa sibili.
Umqondisi wenhlanganiso emela abesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Kiwane uthi loba isimo sesisibi kakhulu emakhaya uhulumende ukhanya ezigoqele izandla nje.
Uhulumende uncedisa ngani ezintweni azifaka ku-constitution ukuthi yizo okumele ziphakamise ubuntu bomuntu esithi ngamalungelo abantu ama rights. Sikhangele ezempila kahle, sikhangele ezokudla, sikhangele amanzi, sikhangele khona ukuqhatshwa nje kwabantu, sikhangele lemfundo yabantwana. Kuyasilela kakhulu kumbe sithi asikasiboni isandla sikahulumende.
inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abayizigidi phose eziyisithupha 5.7 million bazafuna uncedo lokudla elizweni lonke jikelele kusukela manje kuze kuyefika isikhathi sokufuna ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga jahelidala Albert Ncube ngokusethulela ezemaphandleni. Siqhubeke singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lwamavuzu party lona olwake lwadla uBhedu. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association, engeyinye yenhlanganiso ezilwisana lalawo madili awevuzu party. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe umkhuba lo lokhu uqhubekela phambili yini.
Ngikufakele ngokuzwa ngendlela elobesuka omkhulu ukuthi singaboni. Akuba ngiphele kunzima sokusenzwa ungani sokusenzwa ngabomu kodwa asisoze sime ukuthi siye impi yokuthi sisize abantwana. Akhona sinamavuzu phathi sicinisa umdala esesebenzisa indlu yakhe ukuthi yezele amavuzu phathi. Sebeseza beqashile ezindlini zabanye abantu abadala abangacabangisi abafuna imali bengacabangi nekusasa yomntwana.
Kuyini okunye abakwenzayo ukuthi bengabonakali ukuthi lokho beqhubekela phambili ngalokho?
Kubengi kakhulu ngoba sebenezindawo abenzela khona khonapha emalokishini kulezindlu abangena khona bekhulumisana labantu beze ama izinto zabo zelezi begangeni sebehamba akuningi okungamaqhinga abakwenzayo abantwana. Bahlakaniphile phela akwazi ukuthi bona sebengabanye abantwana abangafanali nathi kudala. Nxa ungasatholanga ukuyafika watshengisa ukuthi lize awusezi babone ngoba uyaphuma ezigqokele iyinhlobo yakahani ungaphuma esithi nyanga baphiya khonapho bafike babhadale imali kungene-ke kwenziwa amaphathi wona lawo.
Njengenhlanganiso lezinye inhlanganiso lalisebenza lazo lokhu lihlangana ukuthi licubungule lolu daba.
Ye khathesi sokuphatheke kakhulu ontanga laba abangakuvumiyo ibasebesincedisa lokulandelela lokukhangela khonokhu. Kunje kube mdladlwana thize eziwayo ezama ukuthi itshengisele ikhuthaze labantu abaphakathi kwakhe ukuthi bashiyane lakho nokuthi kuyingozi kanganani.
Amapholisa lawo ayeseqalisile ukusebenzelana labazali sebebabopha abanye. Kungabe kwaphelela khonaphana yini kumbe lokhu belwisana la?
Balwisana lakho nje ukuthi amapholisa kwesisikhathi asidalisa kakhulu njengabantu bomthetho siyabe sithembele ukuthi bazasincedisa kakhulu kodwa kwesinye isikhathi basidalisa ngokuthi athiyafikisisa ukuthi labo bayingxenye yakhonokho. Uthi adinguza ukuthi labo bayingxenye yakhonokho bese kusizisa ubuhlungu kodwa hhayi okwakhathesi bebezamile ukuthi basincedise kakhulu ukuthi into lezi zingane ziyaqedwa futhi.
Kukhanya umkhuba ozaqhubeka ulokhu khona soze uphele nje ngelanga elilodwa.
Hayi asoze siqede ngelanga elilodwa, sibe ngumkhuba ozaqhubeka. Uzaqhubeka ngoba abantu kazi babo bayasitshela ukuthi vela lisoze lisenze lutho lingathi lisigcobela siyashintsha senze lo lithi lisigcobela siyakwenza lokhu. Baze bathi hayi ngolokhu sinasiphithi iphoyizeni sisu asho kule ngoma le khona khathesi. Baze bakuyifrenze ngaleyo ndlela ukuthi avela siyekele ngangolokhu sinasiphithi iphoyizeni sisu.
Kodwa imbiko elitholayo lokho beqhubeka ngemkhuba leyana yini eyokuya emacansini mhlawumbe bengazivikelanga lokunye okuningi-ningi?
Hayi njena basoze bakwenze lokhuyana ngoba bona bathi bona bafuna ukuthi bonke ngobuyakathize asho thika sikhuluma ukuthi siyegulu yethu yokuthi ngo-2021 siyabe sesiqedelane lokomkhuhlane we-HIV. Bona bathi bafuna ukuthi thina sisithi siyaqeda bona bonke sebeyisethe sebelomkhuhlane ukuze bathandene kuhle kungabe yanye omunye ukuthi lo uyagula.
Bakukhuluma bengaphi khonokho?
Futhi bayakukhuluma mntanami, bekhuluma futhi bayakukhuluma futhi into elula kile ukuthi bakukhulume.
Izidakamizwa-ke lakho kuyaqhubeka?
Lakho kuyaqhubeka. ngibone usengithola umbiko komnye ubaba engitshela ukuthi kulomama emagwedo kuthiwa ngumalusinga nguye khona ngali uzambile ukuthengisa lezo zidakamizwa. Lo mama yena lwana wentumbane mpophoma esasikisana naye hhawu lokhu edlala umaphabhisi ngaye emuva.
Leyo-ke kwingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eyobulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, yikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile, siqhibe ezakusihlwa ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande.
Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lesiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo. Sihlaziya uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa ngapha kwelemelika.
Well, okwenzakalayo ukuthi bavula i-group WhatsApp, basi-invite-a ukuthi sijoyine leyo group, then kube le registration process ukuthi bakwazi abantu abangaki and all that, and baze bagcina futhi becela lokuthi masile mibuzo ifuna uyibuza upresident sibanike yona so that they would know ukuthi baselecte which people to ask imibuzo yakhona depending on i-content. So sayenza amalungiselelo saya e-New York ngesunday yakhona okwakumele sihlangane ngayo. I think ngabo 7 ekuseni kwakumele sihlangane ngabo 10. Ngabo 7 sathola i-message egroupini khona lapho sokuthiwa hhayi siyaxolisa i-meeting isi-cancelile. Nemasi zami ukubuza ukuthi on what basis kanti li-organize izinto kanjani, kodwa it's beyond our control. So kuyacaca kithi ukuthi upresident lo uyesaba ukuthi akhulume labantu, even though eclaim ukuthi yena ungupresident olalelayo izifiso zabantu, kuyacaca ukuthi usabile ukuthi ahlangane lathi. Thina ikakhulu besifuna ukuthi senze i-follow up on izinto esakhuluma ngazo last year around same time baze babuye la e-United Nations. Sahlangana e-New York samchazela upresident izinto thina esibona ziqakathekile ukuthi isizwe sethu siqhubekele phambili. Okokuqala kube kwindaba i-diaspora vote. Samtshela ukubana abantu abangaphandle la ukuthi baze baparticipate bekhululekile okwenzakala ekhaya, bafuna ukuthi nabo babe lilungelo lokuvota. Wavuma la esibili ukuthi I know lelo lilungelo elifaneleyo for abantu basekhaya ukuthi bakwazi ukuvota, and watsho naye ukuthi I know last time sasifuna ukuthi singakwenza but akuzange kube lesikhathi esinough this time around. Lesikhathi-ke ukuthi ngo-2023 abantu bazokwazi ukuthi bavote. So thina-ke udubo lwethu olukhulu yilo lolo lokuthi unyaka usuphelile and 2023 useseduze and asikaboni anything efana lokuthi even i-registration yama-voters or even ukuthi kukhulunywe ngakho ukuthi okay lamalungiselelo esesiwenzile ukuthi abantu bakithi sebengakwazi ukuthi baqale ukurejista ukulungiselela u-2023. So into esifana nalezo into eziqakathekileyo esifuna ukuthi sizikhulume.
Manje wena ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakele abantu abaseduze laye abaqoqayo inhlelo zakhe ayisibona ababe bengafikisanga ilizwi kuye?
Well, asingeke sibleme abantu abaqoqa izinto zakhe ngoba yena nguye umkhokheli, nguye ulida. Izinto ma zingahambi kahle, always ulida nguye oblenywayo. Sinokubona even kuma-companies i-company ma isehluleka ukuletha ama-profit, okuqala ukuhamba from ama-shareholders perspective ngu-CEO, the leader of i-company. Yena ma ukuthi bekuyi-important ngoba nge-Saturday simbonile emitha labantu bakhe bezanu, size sabona labo Mthuli Ncube ade behlonitshwa njengama-academics.
labo begqoka isikafu sebesithi bambere nezano. So konke khona lokho is very worrying. Ngoba nalomuntu besimthe obethenjwe isizwe ukuthi hayi mhlawumbe lo ngobe efundile ehlala ngaphesheya uzokuya lembono engcono. Kodwa sibona la usezifanela same nalabo abantu abahluleka kudala for 39 years now since 40 years. IZimbabwe ilokhu isiya phansi and even nalabo ade sebethenjiwe ukuthi mhlawumbe bengena kuzoba ngcono labo sesibona into ezifanayo. So angeke mina ngisho ukuthi abaqoqayo yibona esingabablema. I think yena if befuna ukuthi kwenzakale bekuzokwenzakala.
Lo ke bekungumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga tshahelidala Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Zomshana ngozinja ziyamloma umfana wecholocho ehlabelake kamnandi lapho kanti ke akahambi yedwa uhamba lomehlo kaZulu. Kwanele kodwa singakehlukana isikhangele hebe sihamba phambili. Umnumzana Robert Mkabe uze wabekwa emzini wakhe kozwimba namuhla. Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamachumi amabili libunjiwe namuhla njalo. Umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthi umnangagwa kumele akhulumisane laye. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.